Danho ratiri isu sevashandi vemutransport USA Union tichitarisa zviri kutaurwa nemamembers edu nevatyairi vazhinji vari kufara nekuti vaona kuti hurumende iri kukoshesa kushanda kwavanoita kunyange zvinhu zvedu zvisati zvapera kugadziriswa asi tiri kuona kuti tawana pekutangira nekuti hurumende yedu yatora nyaya ikaendesa kuhurumende yeSouth Africa.
Chii chachinja apa vamaguraminga?
Zvinhu izvi zvanga zvisiri kuitika kumashure. Atipe mhosva kuhurumende, tinoona kuti tanga tisati tarongeka zvekusvika pakadaro pekuti tinoziva mafambisirwo anoita nyaya. Nyaya hadzingofambiswa dzisiri mugwara. Iye zvino seboka taakuziva kuti tinofanira kufambisa nyaya takadai 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 nehurumende. Saka tiri kufara kuti hurumende yakwanisa kuziva kuti madrivers kana achishanda vanobatsira kuekonomi. Ndo zviri kungodiwa nemadrivers. Madrivers ari kungoti dai tikangoonekwa sevanhu vari kubatsira maekonomi, dai tikangoonekwa sevanhu vakakosha. Mukatarisa nguva yese yeCovid madrivers ndo anenge achifamba kunyange zvakaoma kunyange muhondo. Saka ndo nyaya iri muSouth Africa yekuti tamboshanda makore ese aya, tamboshanda pesa paekonomi yeSouth Africa ichikura, hapana chakataurwa. Nhasi paakutaurwa nekuti ikonomi yeSouth Africa yakura kukunda makuma ekonomi mazhinji. Asingazvionekweka kuti payakura ikonomi yeSouth Africa pane madrivers anga achishanda akabva kuZimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuZimbabwe kuti vagova madriver.
Chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis?
Madrivers license atinoshandisa ndeyeZimbabwe. Tikanoshanda kuSouth Africa tinenge tichisumudza flag yeZimbabwe. Saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti Zimbabwean government iri kuziva kukosha kwakaita vatyairi nebasa ravanoita. Kunyange tiine zvimwe zvichemo zvisati zvagadziriswa, asi tiri kuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka, kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka. Isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu.
Saka vamaguraminga, imimi nesangano renyu mungada kuti kuhurumende?
Toda kutenda Ministry of Transport, toda kutenda Foreign Affairs Ministry, toda kutenda zvakare even nehurumende South Africa neembasi yedu yekuSouth Africa yeZimbabwe. Nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems. Zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare, madrivers achipisirwa mumotikari, marori achipiswa. Saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga, asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu. Saka tinoda kutenda zvikuru, dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike, tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka. Saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuMinistry of Transport kuti zvichemo zvedu zvemuSouth Africa zvaakuonekwawo, nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kupi.